zvechokwadi pane fee structure kana kuti lisi takatumira kumazvipatara edu nemakliniki edu yakangoti chingeiwo bichana kuti tigone kuona kuti maservices emumachipatara tinoramba tichapawo here kuvanhu ruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemakliniki edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelisi iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji rweZimbabwe nekumwe kwese kuti lisi yawakaona iyi yakanga isiri lisi yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilisi yemaadjusted fees yanga ichienda kumakliniks nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, vagone kuziva kuti kosti yeservisi yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fives, mamaternity mothers, lactating kana kuti vari kuyamisa waya, maabove 65, waya vanoiva vachiitwa atinoti macesarean section, wese vanofanirwa kunge vachionekwa free, vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apo?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana vanga vagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under five, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine vauya vari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamutsvaga mari yakati, chititaiwo mari iyoyo kuti tigone kuramba tichizoonawo vanhu.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja. For example, toti cesarean section tomboti yanga ichiiswa $5, isiramba tichingochaja $5. Munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section which would be more, inonga iri more than $5, ongoramba achibhadhariswa toclaima $5. Zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma. Zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa services iri good quality.